zvinobatsira asi tatirikuona nechekuti mazuva awedzero anenge ri mashoma. Tanga tichifunga kuti dai mazuva awedzera nevhiki mbiri, dai zvava wasvika kana musi wapedzi eAugusti, zvaizoita zvakanaka wozopa zvikoro mazuva matatu kuti musi wa15 mapepa acho anga azosvika kuzimbe. Tikawedzera mazuva mashanu chete tinongoona sekuti hazvina kunyanyisa kuzadza mukombe, nekuti vabereki vakawanda vari kunetseka nemari kumaruwa. Kuri kunetsawo kuti hakutonawo masaiti kana maekopesha ari kurambiwa. Saka vabereki vanenge vachida kuzama kuedza kutsvaka keshi kana kuenda kutaundi kuti vakwanise kubhadhara.
Stiwo idzo mari dziri kubhadharwa dzacho vabereki vanodzikwanisa here? Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko zvikuru sei kune vari kumamisha?
Ipapo ndo pamwe panonesa, nokuti mari iri kudiwa yemazamanishini yakakura zvikuru kwazvo zvekuti vashoma vanokwanisa kuikwanisa. Paone zvi tichiona kuti $11 pasabhuku imwe chete kana mamwe ada kurwa nehurumende asakazonopfuura 7 panepodiwa $22. Even pa5 munhu akanyora zvikoro zviri kubvisa masabhuku ati asi masaisis nekuti zviri kuti ari kudhura. Saka even munhu akada kunyora ma5 pane masaisi abhuku anenge achindozvibhadharira, nekuti zvikoro zviri kuti masaisis haakwanisa abhadharwa nehurumende nekuti anoda mari yakadini yakati wandei. Saka tiri kuona kuti ndo rimwe dambudziko guru rekuti mari iri kutonesa. Vanhu vakabva mukodzi vakawanda vanhu havasiri employed, 94% yavanhu havasiri employed. Saka kungosiyasiyawo pablack market.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei?
Hurumende iri kuti iri kubatsira nebhimu, asi vana vari kubatsirwa nebhimu vana vashoma zvikuru kwazvo. Vakawanda vacho tinotozva kuti havana kutokwanisa even kuregesa, kana kuti zvikoro zvaitoda mari kwete kumirira mari inozobva kubhimu yavana makore maviri kana matatu isingasviki kune zvimwe zvikoro. Saka paida kuti pagarwe pasi kuona kuti best asset yemunyika vana vadikava. Saka hurumende ikwanise kubatsira zvikuru kwazvo kuti vana vaditi vanga vakwanisa kunyora paitaget, nokuti ndo zvinopa kuti vachuze makeriya pasi kana kuenda mberi nedzidzo dzavo. Asi tinoona sekuti hurumende haina hanya nevana vaditi